Muhurukuro yakaitwa nevagari vemunzvimbo iyi neStudio 7 vakawanda vakaratidza kufara kukuru nenyaya yekugadzwa zviri pamutemo kwavamunangagwa. Amai Grace Mukonori mutsugiri webato iri vakaita zvokusvetuka vachitamba nemufaro vachipembedza chitiko ichi. Vanoti vane chokwadi chokuti vechidiki vave kuzowana mabasa kubudikidza neutungamiri hwavamunangagwa.
Kunzwa kuti zvakanaka zvakadaro, ende tiri kutarisira kuti vaidhi vachatiitira zvakanaka, vana vedu vachaona mabasa, vana vedu vachakomborerwa. Hatinei nezvavari kutaura zvese zvinotaurwa nemaopposition, isusu titori raiti. Zvese tatogutsikana nezvakaitwa naED. Zvese zvavangava kuti hei, takabirwa takabirwa. Akabirwa chiiko chavakabirwa? Havazive zvava kutomboita ende havafe vakatonga maopposition. Kana vachizotonga vachatonga kana madhongi amera nyanga. Kwete zvino kana dhongi risati ramera nyanga, hakuna imwe opposition inotonga. Idife nezanupf idife ende futi so zvinoita mwari soka. Vanhu vakanga vangofunga kuti hai vachanogadzana vega, akaboka kadikidiki. Zvinotyisa zvazviri kunational sports stadium, ground rarakaita kuti fash.
Amai Mukonori vakaendera mberi vachiti vanhu ngavagamuchire zviripo nekuti vatungamiri vanobva kuna Mwari.
Kana iwo maopposition acho vamwe vanga variko vanoziva nepfungwa dzinoshanda vanga variko. Hese vana kupe chanzi vaona vari koko nevamwe mamwe mapatiwo atisingaisigoni kutaura nemazita avo, vese vanga variko ikoko kuratidza kuti vazvitsigira izvi, vanyatsonzwa kuti tiri kusapota president aisiko. Hapana chekucharamba apa, vanhu vese ngavachingogamuchira zviripo chete. Torarama takadaro so tichingovasapota. Munhu anoda kusapotwa, munhu ane zvikuru uyu, munhu akatoiswa namwari uyu. Ngatitsigire izvozvo, mambo unogadzwa naJehovha. Ngatitsigire vaED mumboona zvichaitika muZimbabwe. Zimbabwe iri kuenda kure naED pe pasi nemhandu.
Amai Auxilia Mudhonga vanobva kuChirumanzu vanoti vakawanda vainge vari kunhandare yeNational Sports Stadium vakaratidza kufara zvikuru navamunangagwa.
Aiwa, kugadzwa kwaita vamunangagwa tava kufara. Taona kune chitarisiro mberi bhozi vanga munhu wese angachifarira. Taani haiwa, pana anga achinhaka mafaro anga ari panga kadi totaza kuti mberi uko dzichaitwa zvakanaka. Zvokuti vanga vachiti Zimbabwe inovabatana. Haiwa, vanhu vakabatana. Uku ndaona nyangwe navarungu vacho MPO zungungu anga achihwa kuri achifara nemachechi magaya chaiye atoti nhasi ndati vanhu vanoende kuchechi vanoona kugadzwa kuita wani vapuresident.
Baba Abel Mukonori murwi wehondo yerusununguko vanotiwo kugadzwa kwakaitwa vamunangagwa kwakapedza gakava raivapo mushure mekunge mutungamiri weMDC Alliance vakwira kumatare vachiti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro.
Inauguration ka chinhu kwazvo chave nemuchechedzo wekupedza nyange gakava neranga ririko kubvira kumashure pamaelection apa, nekuti chazvinoratidza ndechekuti vanhu pachawana vakataura, koti pachaina yataura, vanhu ndovachiteerera nekuremekedza kwazvikabva, nekuti manyeponyepo yese yanga achitaurwa yaka yatova mvura yakuerera nepasi pebridge. Saka zvoreva kuti ndachichitofambe pamwe chete, kana uri wanga uchifunga kuti hazvisi kuitika hazvisi kuitika, kana kuti tanga achibidzirwa, zvoreva kuti kubidzirwa hapana. Zvoonekwa nematare azviona umboo hwakashayikwa hwekubiridzirwa kwekwa, kureva kuti aiwa pamwe chete ndatifambisa vana vevhu. Nyika ndaende mberi zvayo zvinorongwa negavhumendi, kwete kupiringisha kapamusana pekuti ndakaruza. Saka zvinofamba ndazvisafambe ndiwopiringisha aya, ndatifambei sekufamba kwayo kwaunga uifunga kuti kuchaitwa ikoko, chiperekedza vahwina nozviona. Vakunda ndo vanga vaonekwa navanhu ndivane zvinoendeka, chitofamba inaizvozvo. Kana wazohwinwa hamene tikuende tiri ari mumwe wahwina, anenge ane zvakewo zvamuhwinisa mazoni. Saka chinongonakidzwa chekuti ED fe zvatopera.
Vamwe vanhu vainge vachiimba vachiridza mumhanzi mudzimba dzavo kufarira chiitiko, asi vamwewo vange vachiratidza kusuwa kwakanyanyisa sezvo vachi tsigira vachamisa mutungamiri weMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muTidnold North Harare, ndini Kiri Mudzamiri.